Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vange vari kubhinga uko vakumikidza kushanda zviri pamutemo kwekambani inochera marasha inonzi Mucheso. Vachitaura pachiitiko ichi, vaMnangagwa vati bhinga yainge yakasaririra kumashure asi iko zvino hurumende yavo iri kuunza budiriro munzvimbo iyi. VaMnangagwa vativo ZANU-PF inoita zvainovimbisa asi vakati vanopikisa vanongoita basa rekutaura siku nesikati. Vativo kambani iri kuchera marasha iyi inova yezvizvarwa zvekuBritain inofanirawo kuunza budiriro munharaunda. Vari kukwikwidza vakamirira ZANU-PF kubhinga North musarudzo dzedare paramende vakuda kwashe Mavhula Musaka vatenderana navaMnangagwa kuti hurumende yavo yaunza budiriro mubhinga. Asi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemumiriri wedare paramende vaPrince Dube Kosibanda vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vati hakuna zvine musoro zvaitwa nezanupf kubhinga.
Maini iyi haisi maini yakatanga 2017 ka. Iyi maini yakatanga mazuva amugabe. It has been there, I think now, for close to 20 years. Because iyi maini yakastatwa, I think, kuna na 2015. And isusu tinotoziva mainvestors acho ari involved in that project. They've been in touch with us for a long time. So hapana kana chaitwa neSecond Republic chatofanira kuti nhasi tipururudzire tita ako Second Republic yagona. And besides that, maini iyoyika, of course, yatanga kushanda. Imari dzemainvestors haisi mari yeSecond Republic. Hapana Second Republic chayati chainganzi chiwo chayaita.
Nyanzvi dzinoona nezvemamiriro ekunze dziri kushora hadzo nyika dziri kuramba dzichichera marasha sezvo achinzi anosvibisa mweya wekufema nekukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze.